mangwanani akanaka vateereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 20 October 2021 makaterera kustudio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndiri Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Motikari yemutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa yakapurwa nepfuti uye kutemwa nematombo nezuro. Rimwe sangano rinomirira varayiridzi rinoti nhengo dzaro dzava kuti deno pachiitwa kuramwa mabasa kukuru. Imwe mishonga yehigh blood pressure inonzi idzorerwe kukambani yakaigadzira pachityirwa kuti inokonzera chirwere chegomarara. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bato guru rinopikisa reMDC Alliance rinoti motikari yemutungamiri webato iri vaNelson Chamisa yakapurwa nepfuti uye kutemwa nematombo nevanofungidzirwa kuti vasori nevatsigiri veZANU-PF kwamutare nezuro. Asi veZANU-PF vari kuramba kuti pane pfuti dzakaridzwa. Blessing Zulu anotipa nyaya inotevera.
Mutedzeri wemutauriri webato reMDC Alliance vaOstalos Tsiziva vaudza Studio 7 kuti izvakaitika kwamutare vachamisa vachibva kuchimanimani kwavainge vaenda kunoshanyira vanhu vakawirwa nedambudziko remafashamu emvura nedutu mupengo remhepo kana kuti Cyclone Idai muna kurume 2019.
Vaitika pachino vechitandari vanga mvura kana uchipisa vamutare. ZANU-PF vachabva kuprogiramu vaona kuti kavadzoke Nelson Chamisa vatambirwa nevanhu kuchipinge kunzvimbo dzakasiyana siyana kumanyika nini. Vabva vatuma mayouth nemamwe matagi eZANU-PF anga aiti ane matanda nemabadza zvese vakatanga kutema mota dzemukuru vakaridza pfuti.
Asi vachipindura mukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko mubato reZANU-PF vatafadzwa mugwadi vati handi chokwadi kuti bato ravo rine chekuita nemhirizhonga iyi.
Zvichimboitirweiko? Kuchimbotsvakwei? Chiiko chazonyanya kushamisa chasaka kuti nyika yedu inzi yashaya runyararo? Nokuda kwokuti sangano reUnited Nations rakati raakutevera special rapport wambongorori yekuona huipi hwezvirango zveupfumi hwakaiswa munyika inoyi. Vari kugadzirira zvavo kuna rapport tour vari kushanda nesikatiku nesikati kuti vatsanangurire kuna rapport tour kuti zvinhu zvakanganiswa munyika inoyi nekuda kwezvirango. Vakaita zvirango zveupfumi havana chokutaura ana special rapport tour Ms. Alani Dohan. Havana chimiro pamberi paspecial rapport tour. Vane nyadzi pamberi paspecial rapport tour. Vane vakaoma muromo pamberi paspecial rapport tour. Nekuda kwekuti nyika yose nepasirozi ra kuwana huipi hwezvirango. Zvinoiwo vakutsvakaita mahumbe namatakanana nemhirizhonga zvinhu zvisina kana namaturo ese vachitinyepera pano kuti mota dzavachamisa dzinopfurwa. Dzinopfurwa vachamisa vanogara vachifamba muno muHarare muno musiku nesikati. Vachibva apo vachifamba vachienda kumachemba savachienda kumba kwavo. Dei kuri kunzi vakafanira kupfurwa, vaisafanira kunge vakapfurwa kare here? Dei kuri kunzi vanopfurwa. Munoreva kuti dzemunyika yeZimbabwe dzinowanikwa kumasvingo kana kuti dzinowanikwa kumanikaland chete. Hasidi kupedza nguva tichinyepera vanhu.
Bato reMDC Alliance rakatiwo svondo rapera vachamisa vakarwiswa kumasvingo nevatsigiri veZANU-PF asi mapurisa haana kusunga vaiita mhirizhonga ava. Mukuru anoona nezvekufambiswa kwemabasa muZANU-PF vaPatrick Chinamasa vakati vachamisa vakarwiswa nekuti vaida kutaura nevanhu vaisada kunzwa zvavaitaura. Asi Gweta vaDewa Mavhinga vanova mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevanhu kuchamhembe kweAfrica reHuman Rights Watch vati nyaya yemhirizhonga inofanira kugadziriswa.
Zvinonzi mviromviro dzemhanza mapfeka. Mhirizhonga iri kuitika iyi yakanangana navachamisa nebato ravo kwamutare. Imviromviro inotaridza kuti kumberi kwakaminama panyaya dzemhirizhonga. uyezve tichiona kuti masvondo manyere apfuura vachamisa vakasanganazve nenyatwa yakadai kumasvingo pakashaya chakaitwa kunharadada dzaikonzera mhirizhonga ndo zvinopesvedzera izvozvo kuti mapurisa haasi kuita basa ravo rekusunga vanotanga mhirizhonga kuratidza kuti hazvitenderwi hazvisi pamutemo saka tinokurudzira iko zvino kuti mapurisa aite basa ravo kuitira kuti patinoenda mberi kune zvikuru zvesarudzo dza 2023 kunge kwakanaka kwakaterama kuine runyararo
Studio 7 haina kukwanisa kubata gurukota rinoona nezvemukati menyika vakazembeka zembe kanawo mutauriri wemapurisa assistant commissioner Paul Nyati sezvo vose vanga vasiri kudaira nharembozha dzavo ndakamirira Studio 7 muwashington dc ndini blessing zulu
zvichakadaro tabata umwe wevatevedzeri vemutungamiri wemdc alliance amai Lynette Karen Kore avo vakange varipovo uye vakabatsira kuviga vamwe vakuru vebato ravo kubva kuvanhu vaiparwisa amai Karen Kore vatanga rondedzero yavo pavakasvika pabechnaf
tichisvika pabechnaf taona paine mapurisa angari in uniform vakambozama kuda kutivhiringidza tikaona masiyayo angaine manisa nhadhibhodhi ewhite ainge achingotiteera kubva murodhi imomo tikasvika pagudya anga tikaona vachingotitevera tikasvika panyanyadzi vachingotitevera tazoti tipinde mutawuni taakupinda mutawuni padanga mvura 10 off tasvika pakazara vanhu vanga vakapfeka marigalia ezanupiefu vari kusimudza maplacards vari kuadvanza kuuya kwatiri so at first tatombofungidzira kuti kuda paita accident patazoona hezvo vanhu vane marigalia vanhu vari kutoita kudedzera vamwe vacho ndopatatanga kurova U-10 kuti tidzokere tichidzokera tapinda nemufane valley kuti tione kuita egetaway yekubuda kudzodzokera mutawuni patati tichienda tichibva taona kuti panapa hazvina kumira zvakanaka tateerwa netoyota hilux yewhite isina manumber plates ndope yasvika ichibva yanotibhloka kuti tisapfuuri so vatibhloka tazama nevakomana vesecurity kuzama kuda kuti tibvise vanhu murodhi tikaona zvanetsa kusvika tazoita one ndiye azozikanwa akadeedzerwa nevamwe vaipfuura adeedzerwa ndopaaita kakunyara ndopa wobva waona kuti isusu kuti vacharamba vachitisiya vakatibhloka hazvi tibva tamanyuvha tibva tabuda saka taenda kunobuda kudzoka futi kwatabva tadzoka tazonobudira pa12 miles tibva tadzoka tapuhwa kodhi nevakomana vedu vanga vaenda kumberi vakati chihuyai mapurisa abvisa vabvisisa vanhu matombo murodhi patapfuura ipapo taona pasisina zveshuwa pasara mapurisa chete vanhu pasisina
chii chaitika kubva apa uye mananga kupi muchibva panzvimbo iyoyi
tabva tati taakupinda mutaundi taakuenda paflyover between green market to flyover handopetanzwa noise tibva tati pano tiri kuridzirwa so tabva tatanga kumhanya vakomana vasecurity vachititeera zviya zvokumhanya tikaenda tikasvika paflyover tichingomanyuvha tichimanyuvha zvaita zviya zvinoitwa mufirimu tamhanya tikamhanya tikamhanya tauya kumba tichisvika kumba tanga tafonera vana kuti vhurai door gedhi chingovhura gedhi mota dzedu dzese dzichipinda mugedhi chivhara gedhi so vabva varasikira vachibva varamba vachikwidza havana kuziva kuti takona pamba pavati endei nechepamberi pavaona kuti aiwo vanhu vanenge vaenda kunomira kumba kwavp kunoko ndopavabva vauya vakuda kujamba majura womanji nevakomana vangavanga vari mumapick up nekuti vanga vakabata matemo vamwe vaine migwara vamwe vaine zvemabhemba ndopatabva ndaama faucet alarm so pandaama alarm vese vabva vavhunduka kuchema kwealarm ndokubva vatanga kumhanya kutiza so faucet ichibva yauya ichibva yazonotora mapurisa tichisvika pano ndopetotarisa tiri kutoona mota iyi yaita mazihuri imwewo vamwe vanga vakutaura kwa vakati no mabullets vamwe vakatiwo izvozvi zvingatiende kuitira kuti mapurisa auye vatarise kuona kuti ichii chaizvo chaizvo chaita kuti zvinhu izvozvo zvidaro.
Mano mangara nyaya iyi kupi uye mapiwa RRB namba yenyu here?
Yaripotiwa kumutare Central Police Station, ndokwetaripotera.
Taenda tikanotorwa mastatements zvese tauya, asi pari zvino tabva kumapurisa taripota nyaya RRB namba yedu tapiwa.
Avo vange vari mutevedzeri wemutungamiri weMDC Alliance, amai Lynette Karen Kore, vari parunhare kwamutare nestudio 7. Amai Karen Kore vati RRB namba yenyaya iyi ndi 412-4513. Tina kukwanisa kubata mapurisa kuti tinzwe divi ravo. Rimwe sangano rinomirira varayiridzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe rinoti nhengo dzaro dziri kukurudzira kuti varayiridzi vachimboramwa mabasa kuti paitwe nhaurirano nehurumende. Mutungamiri wesangano iri, Dr. Takawafira Joe, vaudza Studio 7 kuti varayiridzi vakanyanya kushatirwa pavakasvika kumabhanga kunotora mari yavo yemihoro, vakaona kuti haina zvainobatsira. Dr. Jovo vanoti sangano ravo riri kuedza kutaura nenhengo dzaro richiedza kuvaratidza kuti pari zvino varambe vachienda kumabasa kwezuva rimwe chete kana maviri pasvondo kusvika nhengo dzose dzanzwisisa uye dzabvumirana kutora danho iri.
Varayiridzi vakatambira mari nezuro. Varayiridzi vakawanda mwoyo yavo yakatumba nokuti mari dzavanotambira dzakarohwa neinflation, hadzichina zvadzinotenga. Saka kubva nezuro pavakangoenda kumajengeta mari kuti vanotora mari vachienda kuzvitoro, varayiridzi vakawanda vakatsamwa zvikuru kwazvo. Vari kutotaura kuti daita marayiridzi vaita zimai restrike kutoita total shutdown.
Zvino vatungamiri veProgressive Teachers Union of Zimbabwe vanoti pamusoro pezviri kudiwa nevarayiridzi vari pasi pavo.
Zvatiri kurangaridza varayiridzi ndeyokuti even pari zvino tine kuti varayiridzi vanofanira kuenda kuchikoro a minimum of a day and a maximum of 2 days, asi havasi vese varayiridzi vanodaro. Saka isu shoko ratiri kuda kuudza kuvarayiridzi vatinotungamira ndeyokuti tikamanyira kumedza kutsenga kuchada zvinokwana kuti zvimbira. Ngatimboonai kuti kuzvikoro kwatiri tiri kuita chinhu chimwe chete chokuti vanhu vanokwanisa kunge vachiripota for work either Monday kana Tuesday, mamwe mazuva aya Wednesday, Thursday, Friday worega. Nokuti munhu asingakwanisi kuti adhidhe kuti akrose nzizi haanganotangi kudhidha kukrosa ocean. Saka zvinoda kuti varayiridzi vabatane pamwe chete, nokuti pamwe panoita vamwe varayiridzi vasingaende kuchikoro kune vamwe varayiridzi varitoenda kuchikoro. Saka chikurukuru chatiri kutaura kuvarayiridzi isu sevatungamiri kuti zvinoda kubatana. Kubatana kunoda kwamateacher unions, kubatana kunodawo kwavarayiridzi muzvikoro, zvisinei nokuti uri kuunion ipi, nokuti hakuna chitoro chinotengesera murayiridzi wePTUZ weZimto weR2s zvakachipa kana kuti zvakasiyana nomumwe. Saka zvatiri kungotaura navarayiridzi avo vanova vakatsamwa ndokuti munda hauramuri makudo. Ngationei kuti kana tichida kuti hurumende ititeerere, tinotaura chinhu chimwe chete.
Dr. Joe, mataura kuvarayiridzi vesangano renyu, asi munoti kuruzhinji rwevarayiridzi muZimbabwe mose.
Varayiridzi muZimbabwe chingapa chete kuti zvinhu zvedu zviende mberi, pave neimprovement from grass to grace, ndozvokutobatana kuita bhandi nebhurugu. Hondo yedu yobva yawana simba. Kana zvatinenge tataura zvacho tozviita pamwe chete, kwete kuti vamwe vanoenda kuchikoro mazuva ese, vamwe vanoenda zuva rimwe chete. Hondo yedu inoshaya simba.
Avo vange vari mutungamiri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takawafira Joe, vari parunhare kumasvingo nestudio 7. tatadza kubata mutauriri webazi rezvedzidzo vataungana ndoro uye mibvunzo yatavatumira yanga isati yapindurwa pataenda pamhepo. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti hakuna munhu akafa nechirwere cheCOVID-19 munyika yose, asi vamwe vanhu 32 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Vanhu vakafa nechirwere ichi munyika yose vava zviuru zvina zvine 656,000, 4,659, ukuwo vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 kubva zvachatanga vave zviuru zana nemakumi matatu nezviviri zvine 400, ane makumi matatu nemakumi manomwe, 132,437. Kusvika pakupera kwezuva nezuro, vanhu vabaiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere cheCOVID-19 vakange vave 3,000,000, ane zviuru 200, ane makumi matatu nezvina zvine 500, ane makumi manomwe nevapfumbamwe, 3,234,589. Vabaiwa nhomba dzose mbiri vave 2,000,000, ane zviuru 400, ane makumi mapfumbamwe nezvitatu zvine 400, ane makumi mapfumbamwe nevana, 2,493,994. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yeCOVID-19 vanhu 10,000,000 kana kuti zvikamu 60 kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Tarisa zviri mumapepa nau anhasi. Newsday rinoti vakuru vaviri vekambani yeNetfarm vakange vasungirwa kupa tenda zvisiri pamutemo kukambani yeDrugs International vakabviswa parimand, izvo zvinoratidza kuti hapachina mhosva iripo. Vaviri ava vanoti Muzvare Flora Sifeku nava Roland Mulalazi vakabviswa parimand naamai Vongai Muchuchuti Guburiro vachiti vachuchusi vakatadza kuunza nyaya iyi kumatare edzimhosva mukati menguva inotarisirwa. MuNewsday makare mune nyaya inoti mutungamiri webato rinopikisa reMavambo Pusile Don, Dr. Simba Makoni vakasungwa vakamiswa mberi kwedare redzimhosva nezuro Chipiri vachipomerwa mhosva ine chekuita nezvemari yekunze. Magistrate Stanford Mambanje vakasunungura Dr. Makoni pasina mari yechibatiso yakabviswa. Zimlife.com rinoti mutevedzeri wemutungamiri weMDC Alliance vatendai biti vaendesa kudare repamusoro reHigh Court Magistrate Wongai Muchuchuti mushure mukutonga kwavo kuti mhosva yavabiti inzwikwe nedare gweta ravo risipo. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Right. Muchinda uyu anonzi Mwonzora anotaura nezve National Dialogue. Rega tichimutaurira isu isu National Dialogue chai chai toziva isu ballot box. Ndopati takuita National Dialogue chai chai, ndopakati National Dialogue. Ndopata chikwasa kutaura isu pasina anotibata muromo ende tisingarohwi, handiwaiziva. Saka zvake zvokuti kwanzi National Dialogue vachinotaura vari voga, isi National Dialogue inoda, hapana National Dialogue inodarika ballot box. Hatipindei, hatakatoregista kuvhota, takatomirira National Dialogue tinyatso kutaura zvatoda isusu.
Halo pastudio hapo, halo, ndoda kutsigira angu mashoko ataurwa nemwe muteereri ataura mashoko ekuti Studio 7 haibudisi maererano nezvesport. Haichizve chokwadi, vanongobata politics, batai matv ese vabudisewo nezvesports vachitaurawo kuti zvakamira sei, tichinzwawo zvemasports. Politics tozando zvinotaurawa Studio 7 inotaura nezvepolitics, but chero taurayiwo nenyaya yemasports.
Studio 7 makadini ama dzangu makadini ko ini zita ndinonzi Charisai Zoushe ndinogara parutenga po ndachikumbira ukarubatsiro mumbotifonera mukuru unoona nezveparutenga vanhu vari kupuwa dzimba dzokuvaka parutenga havana rodhi hapana mvura izvo mwava kutorwa nama 4 years 5 years vachigara vasina mvura mudzimba apa kunodanzigwa zvikoro chigwere chekorona kunzi gezai maoko garai muchishandisa mvura pane zvose vanhu vangatadza nei kuva nemalaria kana nekorona panhu pavanogara pasina mvura asi kanzuri iri kutora chi mari yedzimba ko development yachona inova ep tibvunzirevo tizive nokuti kutaura kune zvevanhu havana mvura izvozvo parutenga kudzimba dzakaitsiwa tsva kana magetsi kana chinyi zvacho hapana rodhi hapana.
Pamusoro vestudio 7 ini ndinoitwa David ndiri pajosa zvangu apo. Ini ndinongoti chete kuzano PF tinotendawo nepamakabata vakomana. Ini ndakakura kwazvo ndichiyemurawo musangano wezano PF asi ndinongopawo muenzaniso mumwe chete. Kana baba vakuru voka pamusha vakayarutsa majaya avo kureva kuti havachangoramba varivo vari kubata gejoka yanguva yavo yekutamba nevazukuru vachivesavesa timupinyi. Majaya avo ndoo akupinda mumunda achirima. Saka tinotenda nepakabatwa nababa zano PF ngavachipawo mukomana mukana. Dangwe ravo tinongoti mukomana ngaapinde. Ndidhivha pajozi apo.
Maita basa nhasi ndanyatsonzi taimira nhamba ndaanadzo kwasara kuti tichizosendawo mameseji edu. Mushande zvakanaka vana vestudio 7 vanoshanda, tinopfara nebasa ramuri kuita. Muswire munyasha, tiritese pamweya.
Mangwanani mangwanani pastudio 7 vana mukoma Jonga nanatanonoka Wande. Regai nditi kumuteereri uyo vari kutaura kuti maaudio mamwe haasi kutorwa ichokwadi, asi ngatitei mwoyo murefu isusu vanoteerera studio 7. Ngatitei mwoyo murefu nekuda kwokuti maaudio atinotumira nenguva dzaanotaurwa nguva yacho idiki diki. Saka pakutosenza mhanza, ukaitawo mhanza yako inoita sei inotorwa mhanza yako kana ikapenyera kure zvinononoka. Nokutendai vana mukoma, rambai makadaro. Asi rekupedzisira randingangotaura nderekuti ngaapinde hake mukomana, mukomana ngaapinde.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp namba dzinoti 001 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino chinotarisa zviri kuitika muAmerica. Kambani yeAmerica inogadzira mishonga yehigh blood pressure yeLupin Pharmaceuticals inoti imwe mishonga miviri yeblood pressure yainogadzira idzorerwe kukambani iyi sezvo pachifungirwa kuti inokonzera chirwere chegomarara. Lupin Pharmaceuticals inoti mishonga iyi inonzi Ibesartan neIbesartan yakabatana nehydrochlorothiazide. Lupin Pharmaceuticals inoti yakamira kugadzira mushonga uyu mushure mokuona kuti zvimwe zvinoshandiswa mukugadzira mishonga iyi zvinokonzera chirwere chegomarara. nyanzvi mune zveutano Dr. Simbiso Ranga vaudza Studio 7 kuti mishonga iyi inoshandiswawo muZimbabwe vachiti vanhu havafaniri kuvhunduka asi kunoona vana chiremba vavo kuti vatsanangurirwe zvakakwana nokuti haisi yose mishonga iyi yanzi idzoswe.
Mishonga yaitwa record kana yanzi iyo idzorerwe vanhu vasaramba vachiishandisa inonzi ibesartan ne hydrochlorothiazide ibesartan combination. Saka the main ingredient ibesartan, which is spelled IRBESATAN, and vari kuti iwo ibesartan inofanira kubviswa kuma shelves kana from the market. Hydrochlorothiazide is not the problem, but when you have a combination hydrochlorothiazide ne ibesartan, then the combination has also been recalled. So it's those two medications, ibesartan and combination ibesartan and hydrochlorothiazide, those are itwa recalled.
Mishonga iyi inoshanda papi uye inoshanda sei?
Ibesartan ne hydrochlorothiazide zvinoshandiswa kurapa chirwere che hypertension kana high blood pressure.
Dr. Ranga, mishonga iyi inoshandiswa zvakadini muZimbabwe?
Mishonga iyi ibesartan ne ibesartan hydrochlorothiazide combination inoshandiswa nevanhu vane high blood pressure kana kuti hypertension muZimbabwe. Kuti ndiani ari kuitora neasiri kutora zvinoenderana nokuti machiremba anenge asarudza mushonga upi pamunhu wekuti arape high blood pressure kana kuti hypertension. Manumbers, I'm not sure of the actual statistics as to percentage yekuti vanhu vari kurapwa high blood pressure vari kutora ivo ibesartan nehydrochlorothiazide vakawanda zvakadini, but it's considerable because it's really based on kuti chiremba afunga kuprescribe mushonga upi uye vanenge vari kutarisa zvinhu zvakaita sokuti itsvo kana kuti makidneys ari kushanda zvakanaka here, things like that. So it's a considerable number of Zimbabweans vari kushandisa mushonga uyoyuyu weibesartan neibesartan hydrochlorothiazide combination.
Icho chikonzero chekuti mapirizi awa adzoserwe kune vakaagadzira ndechei?
Chikonzero chekuti mishonga iyi kana kuti mapirizi aya adzorerwe kune vakaagadzira inyaya yekuti panofungidzirwa kuti imwe ingredient yekugadzira ibesartan ine carcinogen kana kuti ine substance inokwanisa kukonzera gomarara kana cancer.
Avo vari kutora mushonga uyu zuva nezuva pane zvavanofanirwa kuita here uye varambe vachinwa mapiritsi aya here?
Vanhu vangange vachitora mapiritsi aya ibesartan neibesartan hydrochlorothiazide combination vanofana kuenda kunana chiremba vavo vanopuwa maalternative medications vasaramba vachitora iwo mushonga we ibesartan or ibesartan hydrochlorothiazide combination nenyaya yekuti sezvo paonekwa dambudziko regomarara rinokwanisa kuzomuka, it's better to stop the medication as soon as possible. Asizve havangoregere kutora mushonga uyu vasina a substitution nokuti high blood pressure or hypertension rinenge richingova dambudziko rinenge riripo still. So zvatinokurudzira ndezvekuti ngavaende kunana chiremba vavo vandopuwa mamwe maprescription to substitute for ibesartan hydrochlorothiazide combination as soon as possible.
Avo vange vari nyanzvi mune zveutano vachishanda mudunhu reNorth Carolina Dr. Simbiso Ranga vari parunhare neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Motikari yemutungamiri webato reMDC Alliance vaNelson Chamisa yakapfurwa nepfuti uye kutengwa nematombo kwamutare nezuro. rimwe sangano rinomirira varayiridzi rinoti nhengo dzaro dzava kuda kuti dendo pachitwa kuramwa mabasa kukuru. Imwe mishonga yehigh blood pressure inonzi idzorerwe kumakambani akaigadzira pachichirwa kuti ingadaro ichikonzera chirwere chegomarara. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.